Mangwanani akalna kava tereri, chino sangana zakare mangwanani anasi, uri musi wechitatu, 14 Gunyana 2022. Magaterera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinotaura pachina kuti isu sevadzidzi hatisi pakubhadhara zvikwereti zvevamwe, hatisi pakubhadhara umbavha huri kuitwa nevamwe vari muparamendi umu, uye hatipe takaita izvozvo, hatipe takabvuma kuita chinhu chakadaro. Charamba takatsika madziro, charamba tichienda mberi.
Sangano reZimbabwe National Students Union, ZINATU, rinoti hurumende inofanira kudzikisa mari yedzidzo, richiti vadzidzi havasi kudzokera sure panyaya iyi.
Hurumende yava Mugabe nava Munangagwa yakagara kubvira kutangisa kweindependence. Yakagara yakazonda watapuwe nhau wasingashandire mabroadcast kuti manyuspaper ehurumende.
Imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inokurudzira vatapi venhau vemuZimbabwe kuti vasatya kuita basa ravo nekuti vari kuita basa guru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revadzidzi vezvikoro zvapamusoro reZimbabwe National Students Union, kana kuti ZINASU, rinoti hurumende inofanirwa kudzikisa mari yedzidzo kwete kuikwidza. Mutauriri weZINASU Valdemon Mazuru vaudza Studio 7 kuti hurumende inorega nhengo dzeparamende nemamwe makurukota vachiba mari yeveruzhinji, vopedzisira vouya kuvadzidzi kuti vabhadhare mari iyi nekukwidza mari yedzidzo. Izvo vanoti vadzidzi havazoregi zvichiitika. Hurumende yakakwidza mari yedzidzo kubva pamadhora zviuru makumi mashanu nematanhatu, kana kuti $56,000, kusvika pazviuru mazana matatu nemakumi manomwe, kana kuti $370,000. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanoti vacharamba vachienderera mberi nokuratidzira kunyange vamwe vavo gumi nevana vakasungwa vachinyunyuta. Ukuwo vamazuru vanoti ZINASU haisi kuzorega hurumende ichigozhesera vadzidzi nenzira iyi.
Vadzidzi havasi kufara, vadzidzi havana kufara nezvakaitwa neUniversity of Zimbabwe zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mari yezvedzidzo nemuwaro wakakurisa kuteera kusafari kwevadzidzi. Vadzidzi vakabatana pari zvino. Kunyunyuta kwakuri kupa kuti fees inge ichidzikiswa, fees inge ichideredzwa, ichibviswa kwese kwayanga yaiswa. Ndava izvo hakuna mubereki, hakuna vabereki vazhinji havakwanise kunge vachibhadhara mari idzodzo. Zvino vadzidzi chinangwa chavo ndechimwe, iswirawo nderimwe, mafizi ngaadzikiswa.
Nzira dzamuri kushandisa kuti hurumende idzikise mari yedzidzo ndedzipi?
Tiri kuzama napose kunge tichitaurira nehurumende, takaendesa mapetition. Utungamiriri waAlan Chipoi wakaendesa petition kuhurumende yeZimbabwe. Zvino tiri kutarisira kunge vange vachititeerera nekunzwawo zvichemo zvedu nezvido zvevadzidzi. Hurumende kana ikasada kuti itaurirana nevadzidzi, administration yeyunivhesiti ikaramba kuteerera zvinodiwa nevadzidzi, vadzidzi havasi kuzozorora kusvika fees yaderedzwa. Vadzidzi havasi kuzoenda kuzvidzidzo kutanga nezuro nanhasi, hapana akachienda kuzvidzidzo. Vadzidzi vari kuti fees itange yaderedzwa kuti zvinhu zvinge zvichidzokedzana paUniversity of Zimbabwe. Sezvainotaura mugore ra2018 hurumende kuburikidza navamunangagwa yakatara kuti kutange kune dzidzo pachena. Gore rino zvakare vamunangagwa ivo zvakare vakataura vachimirira hurumende kuti kutange kune dzidzo pachena, asi tinoshamisika kuti nanhasi hapana dzidzo pachina mari dziri kuramba dzichiwedzerwa zvava kuita kunge isu sevadzidzi takubhadhara idzo mbavha dziri muhurumende kune miriri weparamende wekugokwe ane hukorokoza hwaakaita panhau dzezvemari zvamunoziva imi zviri kuzivikanwa nemunhu wese mari idzodzo hasati dzadzoswa vaobhadhiya moyo vana priska vese vane mari dzavakatora dzavari kuzivikanwa kuti vanadzo asi hadzipo mari idzodzodzo asi hurumende iri kuenderera mberi nekuti vadzidzi nevabereki vabhadhare mari hatichaziva kuti mari dzati kubhadhara dziri kubhadhara mari dzakatorwa nevanhu ava here saka tinotaura pachena kuti isu sevadzidzi hatisi pakubhadhara zvikwereti zvevamwe hatisi pakubhadhara umbavha huri kuitwa nevamwe vari muparamende umu uye hatife takaita izvozvo hatife takabvuma kuita chinhu chakadaro charamba takatsika madziro charamba tichienda mberi
muchaita sei kana hurumende ikasabvuma kudzikisa mari yedzidzo
zvagara hurumende haiwanzoteerera kwese patinoisa zvichemo zvedu asi rwendo runo sekutaura zvekwatakamboita mushure kuti this is now season of action isu sevadzidzi hatisi kuzomira kuratidzira ticharatidzira kusvika vatipa nzeve vatipa mukana vateerera zvese zvatiri kuda
avo vange vari mutauriri wezimbabwe national students union zinasu valenon mazuru vari parunhare nestudio 7 gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo amon murira vakamboudza dare reparamende kuti mari iyi haisi kuwedzerwa mumadhora ekuamerica vachiti chinongochinja kubhadhara nedhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvichitevera mabatiro nematare ari kuitwa vasungwa vemapato anopikisa dzimwe nyanzvi dzinoti matare edzimhosva pamwe chete nevamwe vatongi vava kuteerera zvinotaurwa nebato riri kutonga kwete zvinodiwa nemutemo izvi zvinotevera kudzingwa basa nemutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa kwevamwe vatongi pamusoro pezvikonzero zvakasiyana-siyana rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vanoti kana tikatarisa mabatirwo nematare anoitwa vatsigiri vezanup f tinoona mutsauko mukuru izvo zvinoratidza zvoga kuti mutemo hausi kuteverwa zvakanaka vamasiye vanoti mabatirwo ari kuitwa vajob zikala vecitizens coalition for change neari kuitwa vajustice meyor wajajena zvinoratidza kuti matare ari kutevedzera zvinotaurwa nebato riri kutonga kwete zvinotaurwa nemutemo
ndichitaura hangu semunhu ndisingatauri segweta but semunhu zvakewo ari kuonawo zviri kuitika kuzimbabwe ndinoona senge kuti judiciary yedu haisina kumira zvakanaka handisi kuti kwete kuti majaji ese kana mamajisiti ese haasi kubata nyaya dzakanaka but ndikuti the majority yenyaya dzisi kuenda pamberi kumatare inyaya dzisi kunyatso kubata zvakanaka and dzinyaya dzekuti asinge bato rezanup f rakabata inonzi judiciary tisingambonotarisi even zviri kuitika mumatare izvo zviri obvious kuti pane kakubatwa kakaitwa tinotarisawo nyaya dzaiike dzaibuda mumanewspaper dzanamutsvangwa nevamwe vake ava vaitaura kuti sezanup f vachaona kuti vajobsikala nevamwe vavo havabudi muchitorongo izvi zvinhu zvinobudisa pachena zvokuti pachirungu kuti judiciary yedu yakabatwa kana kuti pachirungu yanoti yakakepchwa nestate kana kuti nezanup f saka zvinhu zvokuti isusu semagweta tinoona kuti izvi zvinhu zvinoenda kunopwanya yatingati matenants edemocracy anoona judiciary kana kuti makotsi achimira ari ega hurumende ichifanwa kumira iri ega paramende ichimira ari ega but apa tichiona kuti executive yatingati hurumende yaita senge yabatana nejudiciary izvo zvakuitisa senge zvakuitika mumakoti yave extension yekupesekutwa kana kuti kubata zvakanaka kusabata zvakanaka kwevanhu vanopikisa hurumende
chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi vamasiya
panyaya iyi ndiona sekuti vanhu kutonga nyaya anova mamamajistrati nemaprosecutor afa kuzvitarisa pachavo nyazopona kuti magweta kutanga pane upolitician. Kumbiro redu remutemo rinotaura kuti munhu wese muZimbabwe ane kodzero dzake and ane kodzero dzeliberty kana chisasa nyaya dze bail and munhu wese ane rightful to bail kana achikodzera in terms of constitution and uyezve munhu ane kodzero yake of course yokusapota bato raanoda nekusapota bato raasingadi but izvasva kuoneka zvichiita pavanhu vanonzi vakabata ndiwo macustodian emutemo kana constitution. Saka inini ndinoona sekuti vanotonga nevanotonga nematare anofanira kungotevedza bumbiro remutemo kuti nyaya dzakadai so dzibatwe zvakanaka and kuti vanhu vasazoite avanoti maperception kujudiciary ekuti zvunhu hazvina kumira zvakanaka uyezve kuti vakakeptwa.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas nestudio 7. Tatadza kubata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi sezvo nhare mbozha yavo yange isingadavirwi. Zvichitevera kushungurudzwa kwevatori venhau pamisangano miviri masvondo maviri akatevedzana, dzimwe nyanzvi mune zvekutapa nhau dzinoti vatapi venhau vakatarisana nenguva yakaoma zvikuru sei iko zvino nyika yakatarisana nesarudzo. Svondo rakapera paseri, vatori venhau vatatu vakarohwa vachitapa nhau pamusangano weCitizens Coalition for Change, uye svondo rapera iri vatori venhau vatatu vakashungurudzwa pamusangano weCitizens Coalition for Change kuChinoyi. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakabudisa gwaro vachiti mapato ezvematongero enyika anofanirwa kusiya vatori venhau vachiita basa ravo zvakanaka pasina kuvhiringwa kana kurohwa. Asi vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti nyaya yekushora nekushungurudza vatori venhau yakagara iripo kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga kuzere, vachiti hurumende inovenga vatori venhau vanoshandira mamwe mapepanhau asiri pasi pehurumende, vachiti mashoko aamai Mutsvangwa haana chokwadi mukati.
Nde yawa Mugabe nawa Munangagwa yakagara kubvira kutangisa kweindependence, yakagara yakazonda watapu wenhau wasingashandire mabroadcast kuti manyuspaper ehurumende. Wanotya kuti zvavanoburitsa zvichazonzwika nenyika dzese dzese. Kunyanya kwazvino waMunangagwa wari kuuya kuNew York kuUnited Nations General Assembly wakuongorora zvino kuti majournalists wanotapa wanotora mapicture wanonyora zvinhu zvavasingafarire. Hawazvidi izvozvo. Saka chirongwa chavo ndechekuti vanhu vakadaro vasingabvumidzwe pa kushanda muZimbabwe. Asi wanoziva kuti wakavarambidza kushanda muZimbabwe kunobva kwaita ngirike mheremhere chaiyo. Saka vanotiwo ukashanda muZimbabwe ukanyora nhau dzisingatifaridze dzinotishoropodza tichakurowa kana kukuraya. Ndo danho ravo ravakagara wanaro kwemakore ese. Iko kupera kwaAugust kunoku kune watatu wenhau wana wakarohwa chaizvo ngekuti wakatora mapicture edzimota dzeZANU PF dzichienda kunosvoropodza wanhu weCCC.
Profesa Mukasa, tiri kuona kuti pasvondo rapera iro riri pane vatori venhau vakati vakavhiringwa vhiringwa vachitora nhau pamisangano yakanga yachiitika kuChinoyi. Nezuro takavotambira gwaro rakanyorwa namai Mutsvangwa vanoona nezvekubudiswa kwamashoko muhurumende vachitsoropodza mapato vachiti vemapato vanofanira kurega vatori venhau vachiita basa ravo vasingakanganiswi vatore nhau dzavanoda kutora vachiita basa ravo murunyararo. Munoona sekuti
gwaro rakabva kuna mai mutsvangwa iri rakabva muzita rehurumende richienda kuvatori venhau rine chokwadi mukati here
hapana nechokwadi repurese riripo ipapo kana iwo wamutsvangwa wacho haambozvidaira zvavakanyora izvozvo ndiyo inonzi propaganda wanhu vanoshungurudza watapi wenhau ndiwe hurumende kana iyo wamutsvangwa wacho handifungi kuti vanozvidaira kunenge kuti satani ari kushoropodza vanhu kuti havasi kuita ukristo ndo zviripo izvo hapana anozvidaira izvozvo ngekuti vanhu vanoshoropodza watapi wenhau ndiwo wehurumende iwavo ko indawo wasina kutaura watapi wenhau four wakarohwa ndofunga musi waAugust 25 wakarohwa chaizvo ne1 weZANU PF indawo wasina kushoropodza izvozvo
kuvatapi venhau muZimbabwe munoti chii profesa mungavaudza chini
watapi wenhau vane basa rakakura chaizvo and vanoshanda wari munjodzi chaiyo saka mashoko angu kune watapi wenhau ndeyekuti mirai nechokwadi kana muchida kuendera mberi muchiwa watapi wenhau mirirai pachokwadi wasachinje wasati iye zvino tinozorohwa kana kuti chii chingomirai pachokwadi ndiro basa rewatapi weZimbabwe chete chandingangoyambira ndechekuti wachenjerewo wasapinde mudangare ishumbaba asi waite wachiita zvinhu nenjere
avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7 atina kukwanisa kubata amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sangano reinsurance and pensions commission kana kuti IPEC rinoona nezvekufambiswa kwemari yemudzamundigere munyika nechinangwa chekuchengetedza mari pamudzamundigere kuti vasarakisikirwe nemari dzavo ratanga chirongwa chekubatsira vakura chepensions wellness week chirongwa ichi chakatanga nemusi wemuvhuro uye chiri kuitwa kusvika musi wechishanu zvondo rino vanotarisirwa kubatsira nechirongwa ichi ndeve mazera anotangira pamakore makumi mashanu nemashanu zvichikwira zvichitangwa muHarare sangano reIPEC rinoti rakabatana neNational Social Security Authority First Mutual Holdings Harare City Health neNyaradzo Group kufambisa chirongwa ichi chirongwa ichi chiri kuuya panguva iyo veruzhinji vari kuchema nerekuti vanotadza kurapwa pavanorwara nekuda kwekuoma kweupenyu nekushayiwa simba kwemari yemunyika mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reInsurance and Pensions Commission IPEC vaLloyd Gumbo kuti tinzwe zvizhinji
Ichi chirongwa chatiri kuita takabatana neNASA nemainsurance company nemapension funds anova ari pasi peInsurance and Pensions Commission kana kuti IPEC uyezve neFirst Mutual Health takabatana tese kudaro kushora nekurapa vanhu vane makore 55 zvichikwira
chikonzero chakutumai kuti mutangwe chirongwa ichi ndechei
Izvi tazviita kuti tibatsire vanhu vechikuru vangava vachida rubatsiro urwu asi vasina mari yekuzvirapisa kana kuti vasingatozive kuti vane urwere hwavainawo tiri kutozviona izvi pane vanhu vari kuuya kwatambofamba panguva dzino vamwe vari kuuya vasingatozive kuti vane chirwere kana cheshuga kana cheBP izvi zvinova zvinowanikwa nana chiremba vatinenge tiinavo nana mukoti vatinenge tiinavo vanenge vachivatora vanozowana kuti munhu pamwe ane chirwere cheshuga kanga kuti cheBP chaanga asingazive saka izvi ndo zvatiri kusangana nazvo tiri kuzviita izvi tichicherechedza zuva repensions awareness day rinoitwa musi wa15 September gore negore pasi rese rinova zuva rekurangaridza kana kudzidzisa vanhu zvakakoshera kugadzirira remangwana. Rekuti kana uchinge wasiya basa wakuenda pamujigandigere unofarwa kunge wakazvigadzirira sei. Saka isusu takafunga kuti kucherechedza zuva iri toita iyi yatinoti Pensioners Wellness Week, yekuti tinoenda tichinoshora nekurapa avo vechikuru vangava vachida rubatsiro rwakadai.
Vanhu vamuri kutarisira kuti vachanyoresa kana kukwane kupinda muchirongwa chakaita sechamuri kuita ichi ndevapi?
Ndinotenda vanhu vari kubvumidzwa kuuya kana kuti vatiri kubatsira vanhu vane makore 55 zvichikwira. Tasarudza awa makore nekuda kwekuti tiri kuona kuti vamwe vanhu vanenge vatova papenjeni, vanenge vatova pamujigandigere. Saka vamwe vanogona vasitorina mari yekuti vange vachinotariswa urwere. Vamwewo nekuda kwekuziva kwedu kuti vanhu kana vakura panogona kumuka tuzvirwere twakasiyana siyana. Saka uyu mukana watiri kupa kune ivava kuti vange vachishorwa nekurapwa pese patinenge tafamba.
Chirongwa ichi chichaendawo here kune mamwe maguta ari kunze kana kuti chichangogumira muHarare chete imomo? Ko vari kumaruwa vanosarawo vakamira papi nechirongwa ichi?
Hongu, chirongwa ichi hachisi kuzoperera muHarare chete. Tine urongwa hwekuti tichazobuda muno muHarare tichiendawo kunzvimbo dzakasiyana siyana, kwakafanana nekumatebeleland, kwakafanana nekune mamwe maprovince akafanana namasvingo, kunana manikaland nenzvimbo dzakasiyana siyana. Ichi chishuwo chedu kana kuti chido chatinacho chekuti tinge tichisvika kunzvimbo dzakasiyana siyana tichivapa rubatsiro urwu rwatiri kupa vanhu vemuHarare panguva ino.
Avo vange vari mutauriri wesangano reInsurance and Pensions Commission kana kuti IPEC Valoid Gumbo vachitaura parunare vari kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rine nyaya inoti sangano reUnited Nations World Food Program rinoti riri kuronga chirongwa chekupa chikafu kuvanhu zviuru mazana manomwe kana kuti 700,000 muZimbabwe kutanga muna October kubatsira vanhu vakatadza kukohwa gore rapera uye vakashaya chikafu chakakwana pamusoro pehondo iri kuUkraine. Hurumende yeZimbabwe iri kushanda nemamwe masangano kuti ikwanise kupa chikafu kuvanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere evanhu kana kuti 3,800,000 muZimbabwe. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinoti kuvanhu vezanupf kodzero dzevanhu muri kumbunyikidza vanhu, chimboregaiwo chamisa ambotungawo, ambopindawo panyanga timbochinjawo maitiro. Ozinini kaneta neni 40 years hapana kana chimwe chamabura kubacheti ndokwa murungogoni. Hatinyare weduwe hamunyare tatenda hangu.
Tataura panyaya yevanhu vanoita nezvematongerwo enyika. Tingati vakuru vakuru vatungamiri venyika yeZimbabwe vari kuenda kumakereke nyanye chipostori vachinoita kuti vanhu vaikoko vaite zvematongerwo enyika vari pabanza rechinamato. Havarambidzwi, hakuna munhu anorambidzwa kuenda kunonamata ai vakuna. Vatungamiri vatinotovada chaizvo kuti vanamate nyanye kuchipostori iko kwatinonamata. Asi pane chinhu chavari kunosvika iko kuostorasisa vanhu kuti vari pagwanza nzvimbo yekunamatira vanhu votaura nezvematongerwo enyika. Handiri kuona sekuti ipapo vakuru vezvematongerwo enyika vadzokorora mistake yakaitwa naRobert Mugabe. Robert Mugabe haziye chakamuponza. Ndoda kuti nditaure zvinhasi, varipo vari kudzokorora mistake iyoyo imwe chete iyoyo yakafambwa naMugabe naamai Mugabe, vachiita sekunge vakanonaka ikoko asi vabva ikoko vachinoita uyipi uyipi rinonzwa urombo. Naivo vemakereke echipostori vakuita zvematongerwo enyika pakati pevanhu. Vanhu vari kuya kuzonamata. Imi vakuru vemakereke kana mada zvematongerwo enyika munobva apa mamakereke moenda ikoko kunoitwa misangano yezvematongerwo enyika munoita nyaya dzenyiko.
Inini ndinongogara zvangu ndiri munhu asinganyatsa kugutsikana nezvese vezvematongerwo enyika izvi. Zvinombofamba sei kuti vose vakavhota muAfrica munomu vakabva kuvhoterwa ava hapana ari kumbobvuma kuti adyiwa. Dambudziko charo riri pairo. VeUN vakauya, veAU vakauya, vamwewo vetoro venhau vanenge varipo vachiona kufambiswa kwesarudzo. Sei vanhu vachizongoguma vachiramba, vamwe vachitozoguma vachiti vapuresidendi vachatovapo hatimutsigiri. Ko kana zvichinetsa kaatsadi yedu tangorega kudaidza vese vanai vachiuya kuona kana kurega kutongovhota kwacho. Dzimwe nguva tinotodhisemba zvimwe zvinhu tichiti taakunovhota kupedzisire vanenge vadyiwa kuti hatina kudyiwa. Saka zviri kutira zvoruva kuti hatisi kuzvigona zvo. Tadi zvedu tarega kuzviita.
Ii, makadiko makadiko pastudio 7 apo parisei vana mukoma vandi. Ini nenyaya mbiri, nyaya mbiri dzangu dzakamira dzakadai sokuti anditi munoona kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti tinorejestirwa kwacho kutori kure especially vanhu vari kumamisha. Vari kumamisha vevaya tinokumbirawo kuti vanenge vane maNGO vanovamirire vamekeshuwa kuona kuti munhu wese arejestere vachikwanisa kana kuti vashandisa chero mari dzavo nevamwewo vanokwanisa kubatsira kuti vatakure vanhu vevanhu varejestisa because hatitomboda kutomboti vasare chero munhu wani asina kurejesta. Hatitomboda mafaniswa kuvanhu sisisisisi. Hatitomboda kutomboti tirasikirwe nevhoti nokuti mukomana ngaapinde. Neimwe nyaya yekuti yemachechi ari kuendwa nemukuru uyu, inini zvangu handinganyanyi kusora vanhu vemachechi aya. Ndochikumbiro changu kuti even kuutungamiri hwedu tisasore vanhu vemachechi aya, vari kutongosvikirwawo, hapana zvavangaita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe National Students Union, ZINASU, rinoti hurumende inofanira kudzikisa mari yedzidzo richiti vadzidzi havasi kudzokera sure panyaya iyi. Imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inokurudzira vatapi venhau vemuZimbabwe kuti vasatya kuita basa ravo nekuti vari kuita basa guru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muina Chris Gande munhau dzeIsindebele.